Mufananidzo 40. Kuzivisa vamwe nezvaJesu. Jesu akatemera vatendi vose zvavo kuti vanofanira kuenda vachitaurira vamwe shoko rinoshamisa kwazvo nezvaJesu kuitira kuti naivowo vanunurwe pamhosva dzavo dzezvitadzo nokupunyuka gehena. Mufananidzo uyu unoratidza mutendi anoteerera chirevo chaJesu. Hoyo ari kutaurira vamwe nezvaJesu. Mweya mutsvene waMwari ndiye achatibatsira nokutipa masimba okuti tipupure nezvaJesu Kristu. Naizvozvo, imiwo munogona kuzotsanangurirawo shamwari dzenyu navamwewo zvinhu zvamadzidza kubva mubhuku rino remufananidzo iri.